Manyuchi anoti haasi kuzorora kusikira adzivirira bande rake reuremu hwemiddleweight izvo aifarira kuve akaita musi wa4 kubvumbi, asi mutambo uyu ndokumiswa nemhaka yechirwere checoronavirus. Manyuchi anoti ari kugadzirira mutambo uyu ari kumusha kwake kuchivhu, uko ari pasi pecharles manyuchi academy, iyo akatanga kuti asimudzire mutambo wetsiva mune vechidiki. Mutambi wemuzimbabwe uyu ari kufanira kurwa namohammad sebiala wekuuganda achidzivirira bhande rake rewbf iro akatora mushure mekurova diego galado wekuargentina muna gunyana gore rapera. Manyuchi ari kuda kuti pachazoitwa mutambo uyu anenge akagwinya zvekukwanisa kudzivirira bhande iri zvine mutsindo. Mutambi uyu anoti achawisira pasi sebiala sezvaakangoitawo vamwe vatambi vakashanya muzimbabwe kusanganisira galado.
Vazhinji ndoziva kuti vanongoti manyuchi unorova munhu achirara, asi handisiri ndini ndasarudza, vanenge vandisarudzira ivavo, ini ndakagadzirira zvikuru. That's why ndine chirova zvangu ndichivata, hakusi kutanga kurova vanhu vachirara, ndakangobvira kare vachingorova vachirara. Asi nyaya yekuti ndakurera muno muzimbabwe, ndosaka mava vanhu vaakutaura kuti sei vachingorova vachirara, sei vachingorova vachirara. Kunyange kunyika dzavo pandaifamba ndaingovarova vachirara.
Manyuchi haasati amborohwa nemutambi wemuafrica kubvira muna 2013 apo akatora mukombe weAfrica Boxing Union mushure mekurova Patrice Peko wekuBurkina Faso. Muongorori wemutambo wetsiva vakudzaibere vanoti Sebiala ari kutevera munzira yaDiego Galado, uyo Manyuchi akapunzira pasi munharaunda yechitatu.
Aiwa, Manyuchi andokunda. Tichitarisa zvaakaita mukomana wekusouthern america zvaakamuita pepe, I don't think kuti he stands a chance munhu, because chibhakira chake fange chekulefti chakanyanya.
Manyuchi haasati zvekare amborohwa kubvira apo akatanga kurwira muzimbabwe achibva kuzambia, uko airwa ari pasi peoriental boxing promotions. Mutambo naSebiala ndewechishanu Manyuchi achirwira ari muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.